Mukoma Jim wanga ari pakata house mumbare saka kwauya motikari yerudzi rweIsuzu yewhite yanga ine varume vana saka varume vana ivavo vasvika vakaridza mabara anokwana kuita 6 mudenga vakabva vatora zvine chisimba kumureti Jim kunaka vakatanga kuenda navo vachivarwisa zvakanyanya kusvika kuairport uko ndopavakwanisa kudonhera panze saka pamba nemapurisa saka vanhu vacho ndopavatadza kuti vapfuure navo vachida kuenda kwavanga vachida kuenda navo tisingazivi kuti vanga vachida kuenda kunitei navo
saka pane zvikonzero here zvamati manzwa zvingadai zvaita kuti vanhu ivava vange vachipamba vajimu kunaka
nyaya yanga iripo ndeyekuti vanga vachida kuedza kuda kuvauraya nekuti munhu aka achiedza nepaanogonawo sewechidiki kuti aedze kuti vakuru vemusangano vakwanisi kunge vese vane respect yakakwana asina anotaudzwa kunzi uyu ndiye anokosheswa uyu ndiye asingakosheswi saka uyu wekudzingwawo musangano uyu anga ari chairman wemayouth Godwin Gomwe anga achiedza nepaanogona kuti ade kurwisana navajimu kunaka
tinonzwawo kunzi masoja anga aine chekuitawo panyaya iyoyi ichokwadi here
ndofungidziro yanga iripo yanga ichifungidzirwa kunzi vanhu vacho vatuma vanhu vemasoja vepresidential guard sekutaura kwanga kuchiitwa naivo comrade Jim
saka iye zvino vajimu kunaka varipi uye vakuvara zvakadii
vakuvara zvakanyanyisa miri wese ende vari paavenues clinic kutaura kwandiri kuita saka pastate yavari inotoda kuti kana dokta vachinge vaongorora ndo vangazonyatsotitsanangurira kuti zvanyanya kukwara zvakadii asi semaonero edu nemaziso murume akuvadzwa arohwa zvakanyanyisisa
nyaya iyi yamhangarwa here kumapurisa
semunhu atorwa akafenda akaendwa naye kuchipatara iye pache zvake ndiye anokwanisa kunomhangara nekuti ndiye achazenge achitaura kuti zvanga zvafamba sei
imiwo hamusi kuzvityirawo here upenyu hwenyu
munhu wese ari pano ari kutozvityira upenyu hwake especially isusu tiri mumusangano nekuda kwokuti musangano medu manyanya kuita zvipfukuto zvinobva zvada kuti ivo ndo vanoda kuzvitavari pedyo nemusangano nekuti vanhu vanenge vachida kuita makuhwa vachinokonzeresa kuti vanhu vese vange vachityisidzirwa vanhu vese vange vachityira upenyu hwavo tese tese izvozvi zvitiri kungotyisidzirwa kuurawa nekuda kunzi toda kuitwa sei